mutauro unochisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe kamparami rekumisa basa munyori weguta vachristopher dhuve masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavadhuve vabude pachena vachishora vakambarami vamwe vachiti sezvo vakambarami vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuru yeguta vachiti verudzi rwechindevele chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuru iyi izvo zvakaita kuti zvinhu zvishate vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa nehori huri mukanzuru meya weguta vasolomon mguni vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavadhuve asi vakati nyaya iri kupomerwa vadhuve inofanirwa kuferefetwa nemazvo mutungamiri wesangano reHabakkuk Trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uyewo kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu ematevereland
I feel kuti nyaya iyi we have to look at my historical imbalances as well kune nyaya yekugura hundi kune nyaya yemarginalization it's important kuti ti you know look at these issues deeper as well if you fail to consider my issues are it would be very difficult for us say vanhu vebulawayo to move forward as a people so in order to move forward you need to look at the history nema past injustices as well
mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vadonwell dhuve vachitaura semuongorori akazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero
nyaya idzi dzinoda kunyatsogarirwa pasi dzonyatsoitwa inonzi conflict mapping tonyatsomepa kuona kuti madynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda inyaya here yekuti vanhu vave more conscious neidentity yavo kana kuti the identity ipo iri kushandiswa kuda kugadzirisa maissues akara aripo saka tiogona kuona kuti inogona kunge isign yekuti madeep-seated issues asvika papoint yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa po attention yakakodzera
munguva pfupi yapfuura boka remadzimai emdc mudunhu rebulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri mukuru weaffirmative action group mubulawayo vareginald shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika asi vashoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi
corruption yaapumburwa and is real tofanga kuona kuti tobatana sei tichiadressa because ino affect Bulawayo said tofanga kuziva zvichokwadi kuti Bulawayo is a metropolitan province you find everyone Fan Kalanga, Venda, Shona, Tonga tovani kana mubulawayo saka kana tichigurisa corruption ngatisagurise corruption titakatarisa tofa kuti nekupi because zvemarudzi hazvidikani munyika yakaita sedu tinokwanisa kudangisa moto wasingazokwanisi kupi kupedza
mufundisi uye vari mukuru wechikwata chinonzi Save Bulawayo Campaign icho chakaita musangano nezuro waikurudzira kuti makanzura eulawayo abviswe kugadzwe komishini vaangliston swanda vanoti havakurudziri nyaya yerusarura rudzi
vanhu vane mafrustrations avo from the past panyaya dzekukura hundi and other issues dzisina kugadziriswa saka ine maplatform akadai vanhu vanowanzoburisa zviri mukati maavo and its normal but isusu nyaya yedu iyi hainei nezvemarudzi tiri kudhira nenyaya yecorruption outright corruption taimbeve nemakaunsil ano huashona by origin vana alderman salo vana alderman makeupa rirampofu and others hatina kumbofira taita dambudziko rakadai dambudziko iri rauya izvezvi because of corruption
mukuru webulawayo progressive residence association vaambrose svindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yebulawayo hazvinei nerusarura rudzi asi kuti huri vasvindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vaive vanhu vanozivikanwa hunhu hwavo munzvimbo dzavanogara vasvindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzura avo kuitira kudzivirira huori kana kutadza kuita basa nemazvo
Before we blame councillors, my residents anota kuti azive kuti patota city father panota kusarudza munhu anokozera zvakanaka ane track record yakanaka. As we speak now, kune ma councillors apo who have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residents kana kuita chairman eberal society yaicho kana even kuita chairman wechikoro hazvisati zvaitika, but just from nowhere is a city father. That's why nema problems dzakawaona musitori.
Vanhu vane chitsama vakataura pamusangano wane zuro vakaratidzawo kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kuri kuitwa mukanzuru iyi, izvo vakati zviri kukonzerwa nehori. Mumwe mugari akangozvidoma nezita rekuti amai moyo vakati vanoda kuti pave nekomishini vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reBulawayo achinongedzwa munyaya dzehori. Vakambo vemutevedzeri wameya weBulawayo vaGift Banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa hori asi vakazochenurwa nedare High Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra Valinganiso Nyati vanoti nyaya yehuori haifanirwi kuve inopinza zverusarura rudzi mukati.
Kuinstigator tribalism pakati pevanhu. Chandokumbira ndechokuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Inini will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkuma vakatidzidzisa kuti vanhu vangu, I'm not fighting the color of a person, andisukurwisa tribe yemunhu, but ndikurwisa existive. Hazvikureva kuti kana munhu wechindevere akakanganisa then mandevere esezana that. Tu hazvikureva kuti kana ari mushona akakanganisa akusukureva kuti mashona ese akadaro.
Vachinyora paTwitter, mumwe wevatevedzeri veMDC vaWalshman Nuve vayambira vagari veBulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve necommission muguta vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira commission yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeBulawayo. Commission iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Nyanzvi munyaya dzematongerwo ematunhu dzinoti kuuyiswa kwekomishen kuti ifambise mabasa eguta reBulawayo zvakafanana nekuisa kanzuro iyi mumaoko ezanu PF sezvakamboitika munguva yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakadoma makomisheni ekuti aite mabasa mumakanzuro aive pasi peMDC mushure mekunzi makanzuro aya apomerwa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.